vanhu ivavo tikatarisa vanenge vaiswa pazvigaro izvozvo nevanhu ivavo vari kutipa iye zvino izvi maonero avo akasiyana nezvavakamboita pekutanga kureva kuti vanhu ivava vakavabvisa tiritarisa kuti ndo vanhu vakavaisa ipapo saka ndo zvazviri kana vanhu vakusarudza kutenda pachinzvimbo iwe ukatsauka usingachafambi negwara raunenge makatenderana pakuti vakusarudze ipapo vanhu ivavo zvechokwadi vane kodzero yekubvisa saka ndo zvatiri kuona zviri kuitika
vavhavha
ndinoda kupokana nemaonero avangwenya nekuti tikatarisa zviri kuitika mubato rezanu pf tinoona kuti vamugabe ndivo vakataura kuti havachadi vamwe vatungamiri vemaprovinces tibva nemuzvanga zvataurwa nemudzimai wavo first lady pavakaita vaiti meet the people rallies iyaya vakatenderera maprovinces ese ende pese pavaiswa vachitaura vaiswa vachitaura kuti pane masachigaro ari kuita factionalism asi tikatarira kuti bato rezanu pf mune mafactions maviri rimwe faction inotungamirwa namai mujuru imwe faction inova ichitungamirwa namunangano saka zvinotikatyamadza kana zvaakunzi rimwe bato rimwe chete ndiro riri kuita factionalism asi vasingatarisi kuti kune rimwe batowo rinovanhu vanotsigirwa namunangagwa vari kuitwa factionalism asi zvatinoona mukudzingwa kwaita masachigaro ezanu pf zvinoratidza kuti vamugabe vashandisa masimba avo ekuvhundutsira nhengo dzavo dzaita kuti chero panga pachinzi pabviswa tinoona kuti hazisi zvunhu zvanga zvichiitwa vanhu vachinyatsoda asi panga pane kuchichidzira mukati zvinova zviri kubudazve mune zviri kutaurwa nemudzimai wavamugabe pese paari kuita marali kana kuti paari kuita marali ake kumazowe tiri kuona achitiratidza hasha achiratidza kubvundutsira achichidzira
vangwenya tingati here masachigaro ematunhu ose munyika ari gumi matunhu kana kuti vapfumbamwe pagumi vese vari kubva vakanganisa zvokutyora bumbiro remitemo zvokuti vangabva vangonzi havachavimbikanawo nguva imwe chete
zvakaitika pandezvekuti zvatiri kuona kuti haisi nyaya yekuti tingati ivo vese vakakanganisa zvakafanana kana kudi asi tiri kuona kuti kwazoita urongwa huri kunzi kwaita urongwa hwekubvisa mutungamiri wenyika saka sekuziva kwedu zvinoitika ndezvekuti masachigaro machairmen iwaya ndo anofanira kunge achinosarudza akongresi akavatungamiri mutungamiri webato pamwe chete nevatevedzeri vaviri kwazoita chairmen saka vanhu ivava vakanga vachitarisirwa kunge vachinovhota pari kunzi mari dzakachinjana maoko kureva kuti pakanga paita zvekuti ivo vozoshandisa zvinzvimbo zvavo nenzira isiri iyo kuzadzisa zvido zvavo zvisiri zvido zvevanhu nokuti vanhu veruzhinji tiri kunzwa misi yose nenguva dzose usiku nesikati vachiti aiwa isusu toda kuti purezidendi mugabe vaveivo vanotitungamirira vanotimirira mumavhoti a2018 asi pakazoita urongwa ihwohwo usiri unodiwa neveruzhinji saka ndoda kupokana zvekare nevavhavha maonero avo ekuti purezidendi mugabe kana kuti mudzimai wemutungamiri wenyika ndivo here vakaenda kunodemonstrata kumahovhets kumayouth setiledi zvavakangoita kungobudisa pachena zvinhu zvinova zvinhu zvaigara zvichitaurika nguva dzose asi zvakanga zvisingabudiswi hazvo pachena
vavhavha manzwa avangwenya vari kutaura kuti masachigaro aya ndo vanhu vainovhota vachanovhota kucongress imiwo maona sei danho iro rekuti kubvisa vanhu vanotarisirwa kunge vachizonovhota kucongress
nyaya iri panapa kana mutungamiri wenyika kana kuti uri mutungamiri webato wakaona wave kuita machairpersons ese kana kuti masachigaro emaprovinces ese asingachakudi zvinoratidza kuti utongi hwako hauchadiwi nebato rauri kutungamira saka vamugabe zvavaita ndezvekuti munhu asingadi kupikiswa anenge avapikisa anotonzi akuda kuvapandukira asi mupolitics mazira atinodziita ndezvekuti kana umwe noumwe ane zviyo yake ngatiendei kucongress ngatiendei kumameetings iwayo pasina kuchinyidzirana asi zviri kuitika mubato rezanupf vamugabe vari kuona ivo kuti vakaregera masachigaro aya achienda kucongress akadaro panga pane mukana wekuti vaitogona kunzi vabviswa pachigaro